Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Haasi muZimbabwe here iroyo? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro? Politics dzinopinda pamusic papi.
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Tavanokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. Endi vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ivone kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzezanupf dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo, vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji, sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitaure chinhu, mufunge zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakazwa kuti ndo zviri kuitika, gavhumendi iri kutandanisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziriko dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisiridzo politics ka. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Haasi muZimbabwe ene iroyo? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro uyu? Politics dzinopinda pamusic papi. Tiri kuno kuno naAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutukirira Biden, vanogona kutukirira anybody, Trump kana ini. Hatimbozwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine huro, ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyoyo. Ande hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because kamutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyeperana, mutungamiri wenyu imbavha. Ende nyika iri kutongwa pane makateo nekateo. Hatidi zvinhu zvakadaro isusu. Vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zvinofanirwa kuonekwa zvichiwanikwa kuvanhu izvozvo izvi. Vane kodzero yakadaro. Hatidi kuona kuti vana vadiki vakadaro zviri kuitirwei zvinhu zvakadaro. Kana iye mukuru wenyika achiona zvinhu zvakadaro asina zvaanotaura pamusoro pezvinhu zvakadaro. Mukuru wenyika.
Kana makatarisa zvinhu zvakaita seizvi vamapfumo, munofunga kuti chii chiri kudiwa nehurumende apa? Chii chavari kutya?
Zvinoratidza kuti hurumende iyi haina vanhu vari kuisapota. They are desperate. Kana muine vanhu imimi vanokusapotai muchiziva kuti isusu tine vanhu, chii chamunorovera vanhu kuti chamunomanikidzira vanhu kuti kana kumarali kana kuita sei muchirova vanhu kuti uyai muzotiteerera? Munofanirwa kunge muchisapota zanhu. Muri kutya chii? Muri kutya mabasa enyu? Muri kuba munyika? Iye zvinezvi tine nyaya yeAl Jazeera iyi inonyadzisa zvikuru. Zviri kuitwa naani izvozvo? Nemukuru wehurumende kuti ndege dzitakure gold dzichienda kudze dzichinotengesa ikoko kuvo nevarungu ivavo vari involved avo. Nyika yenyu ichisara isina chainacho, asi gold muchitutira kuendesa kunze, mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu. Varume zvakatooma, asi munhu
avo vange vari muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvemadzimai Amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Vahwandi, tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe akokwawo kumusangano weCommission on Status of Women, kumubatanidzwa wenyika dzosoko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa, vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti Mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya naMai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwawo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai, yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro, yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti, paindaneti nezvakadaro, kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu, samataurira andaita, kuti kuchava nokupa tika umbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi kwozoita zvatataura zvejenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura saka ndo nyaya hombe dzinenge dzichiitika ikoko
Dr. Gwekwerere ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu
tinoimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe and ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuflorida nestudio 7 hatina kukwanisa kubata amai Stembiso Nyoni sezvo nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates richiti haisi mhosva yevana naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vajohn muhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo
nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya and vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana siyana vamwe vacho vakafirwa vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates ativa nezvavo then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa then vabereki vozorambana then varambana kudaro pozosara kana kuti vana ava vana baba vavo zvobva zvaita dambudziko navo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega
vamuhlanga mukushanda kwenyu nevana kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini
kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei uye zvinobata-bata matambudziko akawanda section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rokuzvarwa inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo nekuti izvozvi kakati mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yeyatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana ndo rinoratidza even vabereki vemwana ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani saka munoona kuti kana taakutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda futi kuti zera rake ringe richizivikanwa saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye yatinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana of which iprocess inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana saka tiri kuti even kana taakutaura nyaya dzejustice kana mwana asina gwaro rekuzvarwa zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka
Va mushanga sevan vanoshanda nevana kuti nyaya iyi gadziriswe munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana mabirth certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera
hurumende zvandinganyanyokurudzira chekutanga ndirikuti isusu sejustice for children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare rehigh court tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora mabirth certificates nemhaka yekuti vakasara navana baba asi ana mai vavo havazikane kwavari saka polisi yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa mwana birth certificates saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare rehigh court tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa mabirth certificates vari vega kunyanya pasituation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizoburitsa umbo hwekuti amai ava havazikane kwavari nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa birth certificate amai vake vasipo saka ipapo ndinoona sekuti pachiruda kuti vandudzwei kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora mabirth certificates even vana amai vavo vasipo nekuti ndo matambudziko akanyanyowanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari asi polisi iri kuti amai vanofanira kunge varipo panotorwa birth certificate rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano rejustice for children vajohn muhlanga vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday bato riri kutonga rezanupf riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo pava kunyanya munyika muNewsday makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro peuori muZimbabwe sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matandamoyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vashamarari vose vestudio 7 ndijesi regai ndimbotaurawo nhasi zanupf yaisiri kuziva ndechekuti iri kukambenera cc zvaiita kurafingora its a very good campaign well done zanupf kuvarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi cc chisingadiwe nehurumende matokambena zvakanyanyisa ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera ende tichasangana zvedu pakuvhota ndopamuchaona kuti Jehovha ndimwari
ndoda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki ndinoda kutaura kukomenda mamashoko ababa achadzamira vachadzamira munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe munozviita kunge ndimivaridzi yeZimbabwe muchidzvanyirira vanhu muchitadza kuita zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemugwara zviitike muchingotora people for granted I'm telling you it's enough enough is enough zvese zvamanga muchiita as party yenye ZANU PF muchida kudzvanyirira ma citizens of Zimbabwe is going to end. People have changed their mind. Kana mukada kuita kunge munonzi njima kavaka clinic ye musina muchida kubunyikidza vanhu, vanhu vakuziva hakuna chamuchazoita nhasi after 43 years muchada kuvaka clinic nhasi muchida kutanga kusumudza musoro kuti munonzi munoziva stereki zvinhu zvaitwa ne council. Tuda kuti ndikuzivisei kuti people are now knowing your colors.
Ini ndirikuda kutaura nenyaya ya irikutaurwa na tafadza mubadi nyaya yekuti hurumende inogona kuenda kuna na America indopa mari inondopa mari chiwane PA story naichida kupiwa vana America vafamba vaitsvaga mari nemano rubatsiro isu tisu tinofamba tichitsvaga rubatsiro kuvanhu ndinonzwa kuti varari kuti hurumende haari nzwisisi because hurumende vanhu kana vachinzi ndo vanobatsirwa vachidziziswa zvine basa rei nokuti deva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho vanhu ndo vakavhota ndo vane simba saka iye wakutora simba kuita iri rake kureva kuti haatozivi zvaanoita ndinoona kuti zita rake rokuti tafadzwa here kuno mumwe waimborotomuka futi vana tafadzwa mahoso nhasi tiri kuwana iye achirashika futi tafadzwa mugwadi siyana nazvo kuita kusapota ZANU PF hazvireve kuti hauchisina pfungwa dzokuziva zvakanaka nezvakashata nguva ramhani nguva yapera iyi tinoda Zimbabwe yakasununguka tinoda Zimbabwe iri kubudirira ichiendirira mberi kwete zvokunguva rigidi nokumanikidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura is very bad be a man of conscience
sei vanhu vechidongofarira kuye kusime mari munyika medu isi tichitambura kuti tiri kusima mari tiri kusima mari America irimo China irimo Russia yakupinda futi zvinozimire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu tofanira kuti tipawo nevanhu mazimbabwe ndichione apo tione apo tione tione apo ndatenda hangu
tinoitwa Gidza Magoba pachipinga apo ndobva ndobva inini ndinoona kuti maizvigumba waro humwe vanoda kutanga ipapapo panyaya yekuti bepai rakasainwa nevanhu vashoma out of 9 zvichirevei kuratidza kuti ivo pano umwe huri pano umwe kusatenderana kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sarudzo inofanira kuitwa pajekerere but ivo vanokunge kuda kubira kwavanoita thats why vakaramba kuti bepai risainwei thats why vakaita pakaita makakatanwa ivo vakasaina vangori 3 jekiseri kuti vasaine vari vese at least kudai pakasaina 75% tainga tichiziva kuti pamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 jek kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzo dzekuzimbabwe dzisafamba zvakanaka vanoda kuti dzifambe jekere saka mai chigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhu iri
inichi chimo changu chiri pakuti kudai munangagwe ndasiyane nesuwanhu vekudhaiaspora takatiza nhamo kuzimbabwe nhamo iya takatizana nhasi hazisati yapire chitongoko saka iye kana akuti vanhu ndavadzoke kuno kumusha iyo nhama yatakatiza ichiripo ari katigadzirire chiko chaari kuda kutipa ikoko chaanobva anyautotisonaswana nesu patakamboya kuno takamboita zvekutaurirana nehere kuti taakupinda kusouth africa takauya kunoku nekuda kwedu saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita kwete zvekuti tie zvekumanikidzwa zvokutifosikidza zvaakuda kuita zvekuti dzake tsitsi ndedzeidzi dzekubvisa mwana wemvura namadziva zvekuti ndirikuda kukutumira vanhu vachaza kubatsira iye kuti umudzoke kunyika chaanyanya kutigadzirira chanyanya kuchinja kuzimbabwe chanyanya kunaka kuzimbabwe chii mungatitsananguroye vamunangagwa chanyanya kuchinja kuzimbabwe nhama yatakatiza ichiringoko zvese zvatakangotisiya zvakatokanyika zvatowese kupfuura pazvinhu zviri saka nye chamunoda kutidzosera kunhama ikoko chii siyanai nesu tichangodzoka semaurira atakamboita kuno kutega kwete kuti todzorwa nemu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nerokuti Bloody Sunday, rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurume mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pattus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.